Makoronike okutanga, chitsauko chemakumi maviri neimwe. Satani akamukira Israeri akakurudzira Dhavhidhi kuti averenge vaIsraeri. Saka Dhavhidhi akati kuna Joabhu navatungamiri vamapoka avarwi, “Endai mundoverenga vaIsraeri vose kubva kuBheerishebha kusvikira kuDhani, uye mugozondiudza kuitira kuti ndizive kuti vangani variko.” Asi Joabhu akapindura akati, “Jehovha ngavawedzere uwandu hwavarwi vake kakapetwa kazana. Ishe wangu mambo, ava vose havasi pasi petsoka dzenyu here? Seiko, ishe wangu, muchida kuita izvi? Sei muchida kuuyisa mhosva kuna Israeri? Zvisinei, shoko ramambo rakakunda raJoabhu.” Saka Joabhu akabvapo akaenda muIsraeri yose uye akadzokera kuJerusarema. Joabhu akataurira Dhavhidhi uwandu hwavarwi achiti, muIsraeri yose maiva navanhu vaigona kubata munondo vaisvika miriyoni nezana rezviuru zvavarume, vachisanganisira zviuru mazana mana nemakumi manomwe muJudha. Asi Joabhu haana kusanganisira Revhi naBhenjamini mukuverenga uku, nokuti kurayira kwamambo kwakanga kwakaipa kwazvo kwaari. Kurayira uku kwakanga kwakaipawo pamberi paMwari, saka akaranga Israeri. Ipapo Dhavhidhi akati kuna Mwari, “Ndakatadza zvikuru pandakaita chinhu ichi. Zvino ndinokumbirawo kuti mubvise kuipa kwomuranda wenyu, ndakaita sebenzi kwazvo.” Jehovha akati kuna Gadhi muoni waDhavhidhi, “Enda undotaurira Dhavhidhi kuti, ‘Zvanzi naJehovha: Ndinokupa zvinhu zvitatu zvokusarudza. Zvisarudzire chaunoda kuti ndikuitire ndichikuranga.’” Saka Gadhi akaenda kuna Dhavhidhi akati kwaari, “Zvanzi naJehovha: Sarudza pakati peizvi makore matatu enzara, mwedzi mitatu yokutsvairwa pamberi pavavengi vako, minondo yavo ichikuparadzai, kana kuti mazuva matatu omunondo waJehovha, mazuva edenda munyika, mutumwa waJehovha achiparadza panyika yose yaIsraeri. Zvino saka zvisarudzirei kuti ndinganopindura sei uyo akandituma.” Dhavhidhi akati kuna Gadhi, “Ndiri mukutambudzika kukuru kwazvo. Rega hako ndiwire mumaoko aJehovha, nokuti tsitsi dzake dzakakura kwazvo, asi musandirega ndichiwira mumaoko avanhu.” Saka Jehovha akatumira denda muIsraeri, uye zviuru makumi manomwe zvavarume veIsraeri vakawira pasi vakafa. Uye Jehovha akatuma mutumwa kuti aparadze Jerusarema. Asi mutumwa uya paakanga achiita izvi, Jehovha akazviona uye akazvidemba nokuda kwedambudziko iri. Akati kumutumwa aiparadza vanhu, “Zvakwana, dzosa ruoko rwako.” Mutumwa waJehovha ipapo akanga akamira paburiro raArauna muJebhusi. Dhavhidhi akatarisa kumusoro akaona mutumwa waJehovha akamira pakati pedenga nenyika, aine munondo muruoko rwake, akarutambanudzira pamusoro peJerusarema. Ipapo Dhavhidhi navakuru vose vakapfeka masaga vakawira pasi vakatsikitsira zviso zvavo. Dhavhidhi akati kuna Mwari, “Handisini here ndakarayira kuti varwi vose vaverengwe? Ndini ndakatadza ndikaita zvakaipa. Ava vanongova makwai chete. Vakaiteiko? Haiwa Jehovha Mwari wangu, regai ruoko rwenyu ruwire pandiri, ini nemhuri yangu, asi musarega denda iri riri pamusoro pavanhu venyu.” Ipapo mutumwa waJehovha akarayira Gadhi kuti ataurire Dhavhidhi kuti akwire andovakira Jehovha aritari muburiro raArauna muJebhusi. Saka Dhavhidhi akakwidza mukuteerera shoko rakanga rataurwa naGadhi muzita raMwari. Arauna paakanga achipura zviyo, akacheuka akaona mutumwa. Vanakomana vake vana vaaiva navo vakanohwanda. Ipapo Dhavhidhi akaswedera, uye Arauna paakatarisa akamuona, akasiya buriro akakotamira pasi pamberi paDhavhidhi akaisa chiso chake pasi. Dhavhidhi akati kwaari, “Ndipewo nzvimbo yeburiro rako kuti ndigovakira Jehovha aritari kuti denda riri pavanhu rimiswe. Nditengeserewo nomutengo waro wakazara.” Arauna akati kuna Dhavhidhi, “Ritorei henyu, ishe wangu mambo. Ngavaite zvinovafadza. Tarirai, ndichakupai nzombe yezvibayiro zvinopiswa, matanda okupurisa dzive huni, uye zviyo zvive zvipiriso zvoupfu. Ndichakupai zvose izvi.” Asi mambo Dhavhidhi akapindura Arauna akati, “Kwete, ndinoda kutenga nomutengo wakazara. Handingatori ndichipa Jehovha zvinhu zvako iwe kana kubayira chipiriso chinopiswa chandisina kuripira.” Saka Dhavhidhi akaripira Arauna mashekeri mazana matanhatu egoridhe kuti apiwe nzvimbo iyi. Dhavhidhi akavaka aritari kuna Jehovha ipapo, uye akapa zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuwadzana. Akadana kuna Jehovha, uye Jehovha akamupindura nomoto wakabva kudenga ukaenda paaritari yezvipiriso zvinopiswa. Ipapo Jehovha akataurira mutumwa, iye akadzorera munondo wake mumuhara wawo. Panguva iyoyo Dhavhidhi paakaona kuti Jehovha akanga amupindura paburiro raArauna muJebhusi, akapa zvipiriso. Ipapo tabhenakeri yaJehovha yakanga yagadzirwa naMozisi murenje nearitari yezvipiriso zvinopiswa zvakanga zviri panzvimbo yakakwirira paGibheoni panguva iyoyo. Asi Dhavhidhi haaikwanisa kuenda pamberi payo kundobvunza Mwari nokuti aitya munondo womutumwa waJehovha.